Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri nyamafufu 22 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tavimbisa nyika kuti isusu tichange tichidefenda vabereki vedu, especially kana vechidiki vezanbf vatanga tsika dzavo dzatinoziva dzenyerishonga.
Vechidiki veMDCT vanoti havasi kuzoregedza ZANU-PF ichibira sarudzo dzegore rinouya uye kushungurudza vanhu. Judiciary Services Commission yopeta chirongwa chekubvunzurudza vanhu vari kuda kutora basa rekuva muchuchisi mukuru wehurumende, kutsiva vaJohannes Tomana vakadzingwa basa nenyaya dzeuori.
Kunamata agency violence maelection atikuda zvakare ma2000 saka tikunamata nenyaya idzodzo kuti tinongapareke kuva nenyaya dzinotaura zvekuridza nezvekuta sei.
Vamwe vemachechi vari pasi peZimbabwe Prayer Network votanga munamato nekutsanya kwemazuva 40 vachinamatira sarudzo dzisina mhirizhonga dzemuna 2018. Vechidiki veZANU-PF votanga zvenyaya yekutora mapurazi nechisimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Boka revechidiki reMDC inotungamirwa navamogenitsvangirai rinoti harisi kuzopeta maoko aro kana vatsigiri vebato ravo vakaitirwa zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Utungamiri hweboka revechidiki muMDCT waita musangano pamuzinda webato iri paHarvest House pawabuda nechisungo chekuti bato ravo ridzivirire vatsigiri varo kumhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, mutungamiriri weMDCT Youth Assembly vaHappymeal Chidziva vati vachatora matanho akasimbarara kana paine nhengo dzavo dzinenge dzarohwa kana kushungurudzwa nebato riri kutonga reZANU-PF pamberi pesarudzo.
Zvakadarozvo sevechidiki tavimbisa nyika kuti isusu tichange tichidefenda vabereki vedu, especially kana vechidiki veZANU-PF vatanga tsika dzavo dzatinoziva dzemhirizhonga. Tataura zvakare kuti isu hatichazova mavictims of rigged election zvakare, nekuti tauya nemaprocesses akawanda hatichange tichishandisa kuti tikwanise kukurira nyaya idzodzo.
Danho ratorwa neboka revechidiki muMDCT iri rinouya mushure mekunge vanhu vanodarika 200 vachinzi vakaurayiwa musarudzo dzemuna 2008 mumhirizhonga yainzi yaive nechekuita nezvematongerwo enyika. Zvichakadai, vachidziva avo vanoti havasi kuzobva panzvimbo dzichange dzichivhoterwa kusvika zvinenge zvabuda musarudzo zvaziviswa, vati sachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanofanira kusiya basa sarudzo dzisati dzaitwa, vachiti maoko avo akatakura mikwende yakawanda.
Zvakarezvo takurudzira mukuru weZEC vanova amai Rita Makarau kuti nenyaya yavo yekuti vanodouble out vari judiciary voita kuZEC, election process dzoda munhu ari serious uye hasina zvimwe zvakamubata.
Hatina kukwanisa kutaura namai Makarau kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. zvichakadai vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika rediaspora vote muzvare Johana Mamombe vakurudzira zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvidzoke kumusha zvizonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya sezvo ZEC ichiita ikwanise kuita kuti vari kunze kwenyika vavhote vari kunze kwavari.
Vangave vechidiki vangave vechikuru tiri kukumbira kuti vadzoke kuzovhota.
Zvichakadai MDCT yaburitsa mashoko ekukurudzira sangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti ritore matanho akasimba ekuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zviri pachena senzira yekuzadzisa zvakatarwa nesangano iri kuti ndizvo zvinofanirwa kuteverwa nenyika dziri muSADC kana dzichiita sarudzo kana kuti SADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo dzesangano reprayer network Zimbabwe nezuro dzakatanga urongwa hwemazuva makumi mana wekutsanya pamwe nekunamatira sarudzo dzegore rinouya kuti dziitwe murunyararo rusina mhirizhonga uye kuti mapato achakwikwidza musarudzo idzi asarudze vanhu vanotya Mwari muzvinzvimbo. Sachigaro wesangano iri vakuda kwashe makuwe vanoti nezvikonzero zvekuti mhirizhonga inonyanyokonzerwa nevemapato ezvematongerwo enyika vachaedzana pose pavanogona kuti vashande nemapato ose ezvematongerwo enyika anosanganisira makuru akaita seZANU PF neMDC. Sangano reprayer network Zimbabwe rakaumbwa muna 2010 nemakereke akasiyana-siyana kuitira kunamatira nyika kuti ibve mumatambudziko mairi. Vamakuwe vanoti vanhu vachange vachinamata kubva mangwanani kusvika nenguva dza4 dzemasikati uye vanenge vasingadyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iye.
Nemamembers ari across the nation tinovhura mawhatsapp group ekuti tinenge tichiparana maupdate ekuti minamato yedu inofamba sei. Saka tinenge tichitora takazvinyima tisingadyi kana kunwa zuva rese kusvikira tabreka. Saka tinowanza pazuva vamakupeni tichingomuka tidye chinhu kusvikira na4 tinenge tichitsanya tisingadye tichipera tichinamata namatira maissues akasiyana-siyana anenge achiitwa pamagurupu.
Chii chikuru chamuri kunamatira gore rino?
Chatiri kunyanya kubata tiri kunamatira maelections a2018. Chimwe chizvinhu chatakanzwisisa sekuti ino kuti maelections afambe zvakanaka zvinoda kupindira kwamwari. Tiri kunamata against violence maelections. Zvinhu zvechipiri, hatisi kuda zvakare madistricted results. Saka tiri kunamata nenyaya idzodzo dzokuti ino ngaparege kuva nenyaya dzinotaura zvekuridza nezvekuita sei.
Tinoona kuti vanenge vari musarudzo ndeve mapato ezvematongerwo enyika. Muri kushanda navo here kuti vanzwisise nyaya yemhirizhonga?
Iko zvino tinofara nokuda kwokuti pane urongwa hwecoalition especially hwemafirstand party. Saka havanoungana coalition iyo ndinodzidzaraisa inoungana kazhinji zhinji seprayer network Zimbabwe tinopiwawo mukana. Saka ipapo tinowanawo mukana wokutaura kuti no isusu from the vision point of view hatisi kuda zvachose political violence. Tinovakurudzira kazhinji kuti kana vachiisa macandidates ngavaise macandidates anoziva Mwari uye macandidates anotya Mwari.
Vanga vari sachigaro weprayer network Zimbabwe vakuda kwashe makuwe vari parunare muHarare neStudio 7. Vaive mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika Mushakabvuva Simon Muzenda, amai Maud Muzenda, vanonzi vashaya nhasi. Amai Muzenda ava vainge vari mukoti vasiya vana vanomwe. VaSimon Muzenda kana kuti Dr. Muzee vakashaya muna 2003 kuchipatara cheparirenyatwa uye vakaradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka wando weStudio 7 abata vaVitalis Muzenda vanove mwana waamai Muzenda.
Mai vakambenge vaenda about 3 months ago kunogadzirwa manevi kuSouth Africa. Then pavakadzoka maonzo acho didn't heal quite well. Eventually akazohila zvavo but havana kuzonyatsopika.
Zvaitikira kupi?
Avenue Clinic. Around 2:15 somewhere around there. Ya, vazorora.
Avanga vari Vitalis Muzenda, mwana wavamushakabvu vaSimon Muzenda naamai Maud Muzenda vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvino zvinonzi zvaita manyamamire nerongo kumapurazi ekuchinoi mushure mekunge vechidiki vebato rezano PF vatora purazi remumwe muchena vaBruce Douglas kuLions Den. Vechidiki ava vatovaka zvitangwena vamwe vacho vakadzimba. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vachena vakatorerwa mapurazi munyika vachishanda nesangano reAfriForum vazivisa kuti vaizoenda kumatare edzimhosva uye kuSadic kuti vamanikidze mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nehurumende yavo kuti vavape mari yemuripo pamapurazi avakatorerwa uye kumisa tsika yekutanga kutora mapurazi nechisimba. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki avanonzi vakatora nzvimbo yakakura mahekitea makumi mashanu svondo rapera uye kusvika pari zvino vachiri kugovana nzvimbo dzekuvakira dzimba vachiti hapana kwavachaenda. Studio 7 payasvika panzvimbo iyi nhasi vamwe vanhu vanga vari mubishi kuvaka zvimatumba zvavo vachiti vakamirira mepu kubva kukanzuru. Amai Shamiso Nyakabeza, mumwe wevanhu vanga vachivaka katumba kavo vaine mwana kumusana. Amai Nyakabeza vanoti kunyange vasina mari yekuvaka pari zvino vane chivimbo chekuti vachawana mari yekuvaka imba yavo panzvimbo yavakapiwa nemugovera. Amai Nyakabeza vanoti vakanzi vabhadhare mari inosvika mazana matatu emadhora kuti vatange kuvaka.
Mari yekuvaka toiwana. Yekuvaka toiwana hedu. Ndakava vachikwaipa muma 300.
Mumwe mukuru wechidiki mubato rezanu PF Shailo Kutembelani anoti vakafunga zvekutora nzvimbo iyi nekuti vaDouglas vainge varamba nenzvimbo iyi apo vakakumbirwa nekanzuru.
Bruce Harris rake Harris speaking. Rangonzi Lions Den Farm rakapiwa nehurumende. Saka mayuth ari kuda pokugara. Yakanzi vati chekera akaramba.
Asi vamwe vagari vemuLions Den vakaita savaSamuel Sande vanoti zviri kuitwa nenhengo dzebato rezanu PF mucherechedzo kuti munyika mutevedzerwi mutemo sezvo nzvimbo yavakatora iri yemunhu zviri pamutemo.
Ini nhau nokuti macriminals because vazvinhu zvavanoziva kuti iprivate property.
Mumwe mugari wemuLions Den asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzorohwa anoti zviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende yatadza kupa vanhu pekugara mumadhorobha makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Hurumende yedu kubva 1980 yatadza kuprovhaidha accommodation ichiri kungoshandisa the colonial era system. A person must acquire, people must go to reserve. Of which is true believer kuti nyaya embi because so far katwita ma raw migration kutoti vanhu vakuya mupi mutown handiti saka mutown nevana vari kuberekwa nevanhu vari kuuya population ramba ichiwanda.
VaDouglas vanoti nzvimbo yatorwa iyi harisi purazi asi nzvimbo yemudhorobha ine mapepa zviri pamutemo. VaDouglas vanoti vari kutaurirana nekanzuru kuti vaone kuti vangaite sei kupedza dambudziko riripo. Vechidiki vezanu PF vari kufamba mumadhorobha akawanda vachitora nzvimbo dzekuvakira dzimba nechisimba. Izvi zvinonzi zviri kuitwa zvakanangana nesarudzo dzegore rinouya zviri kupa kuti mapurisa angopeta maoko achivasiya vachiita madiro aJojina. Muchinoi vamwe vakatora nzvimbo yekuvakira mupurazi ravaSwanapu riri pedyo neguta mumugwagwa unoenda kuChegutu. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndini Arthur Chigoriwa.
Kubvunzurudzwa kweavo vanoda basa rekuita muchuchisi mukuru wenyika kwapera nhasi mangwanani apo vanhu vose vapiwa mukana wekutsanangura kuti sei vachikodzera kupiwa basa iri. VeJudiciary Services Commission ndo vanga vachibvunzurudza vanhu ava muHarare uye anenge abudirira achapiwa basa rakasiyiwa navaJohannes Tomana ava vakadzingwa basa vachipomerwa mhosva dzinosanganisira dzeuori. VaRay Goba ava vakafanira kubata basa iri vanonzi vakanetsekana zvikuru kutsanangura nyaya yekuwanikwa vaine mhosva kuNamibia kwavakamboshanda. vachausi nyama, avari kudawo basa iri vanonzi vakanetsikawo pakutsanangura kuti basa iri vangariita zvakanaka here sezvo vakambowanikwa vaine mhosva dzekusamirira vanhu zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTononoka Wande weStudio 7 namuzvare Belinda Chinovava veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Section 258 of the Constitution, ne 259 ndono muno establisha post ya prosecutor general. So a prosecutor general vanotanofana kunga ari munhu ari independent, asiri subject to the direction and control of anyone, ano exercise basa rake asina ye favor, prejudice, bias or impartiality. Saka ndoma traits anodikanwa for prosecutor general iwa.
Makazviona sei pa sessions akaitwa nezuro?
Nezuro vanga vachingoita interviews evanhu vakaiswa pa shortlist, and takaona kuti process yachona yanga iri open to the public. Hapana munhu ainetsikana kupinda kutaone zvake kuti zvachifamba sei imomo. Saka vakaita zvavanofanira kuita in terms of the constitution ndo zvavakaita.
Saka zvese zviri kuitwa hazvo nenzira yakanaka.
Saka iko zvino vanofanira kuzotumira pane vakainterviewa vese nezuro, vanofanira kuzoshortlista posara master 3 ndozoendeswa kuna president, kuti president vagochuza pa 3 vacho vanenge vabudirirevava kuti ndiani achazoita prosecutor general.
Vanhu vese vakatoitwa interview?
Vese vakaitwa interview nezuro vanga vari palist yanga yakambosendwa nejudicial services commission here. Pangozosara kuti president vagochuza pane 3 vavava, and then once vadaro prosecutor general anenge asarudzwa anoita prosecutor general for 6 years. After 6 years inogona renew for one more term, and then anofana kuzoita step down after that.
Pakupera kwaita interview apa, nyaya yacho yoenda papi?
Iko zvino zvakuti zvasara kuti judicial services commission nezuro yanga iri chiinterview vanhu igare pasi, yagara pasi yobva ya prepare list yevanhu 3, then president dova anochuza from the 3 vachona kuti ndiani anokwanisa kuita iye prosecutor general.
So kuona kwenyu imimi munofunga kuti vatatu vachabuda panda vapi?
Ndingakwanisa kutaura because handina kuona ese vakazopedza manheru nheru ndatodzokera kumba. Handingakwanisa kutaura kuti ndiani anokwanisa kubudirira.
Zvichatora nguva yakadini?
Unfortunately manje bumbiro redu haripe ma timelines ekuti vanofanira kuti within time yakadai so votoendesa, but ndo sekona kwangu ndofunga zvinhu zvekuti vadawo kurumidza kuti zviite. Saka ndifunga kuti zvichatora nguva yakareba.
Avanga vari muzvare Belinda Chinovava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura parunare muHarare naTononoka Wande weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mirizhonga yakawedzera kumaruwari pakati peKenya mukutanga kwegore rino, muchure mekunge vafudzi vaenda kunofudzira zviuru nezviuru zvemombe, makwai nembudzi munzvimbo dzevanhuwo zvavo, izvo zvakakonzera kurwisana kwauraisa vanhu nezvipfuwo. Apo kusanaya kwemvura kuri kuenderera mberi hazvina kubatsira apo vamwe zvematongerwo enyika vakakurudzira vanhu kufudzira zvipfuwo zvavo chero pane rufuro nemvura. Vana muzvina bhizimusi vekwaMutare vane urongwa hwekuwandudza yaimbo yenhandare yendege yemauto yeGrand Reef Air Base kuManicaland kuti ive yemhando yepamusoro ichabatsira kusimudzira mabasa avo. Mutoro wedu wenhauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vari kuda kuti nhandare ivandudzwe vanosanganisira vakuru vemabhizinesi kubva kumasangano akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC, Confederation of Zimbabwe Industries ZCI neAffirmative Action Group AAG. Vakuru ava vanoti nhandare yeGrand Reef Air Base ishandiswe senhandare yendege hombe dzinoshandiswa nevashanyi kukutakurisa zvirimwa nezvimwe kuitira kuti mabasa avo ave nyore Pane kuramba vachishandisa migwagwa nenjanji izvo vanoti zvinononoka. Nengo yeZNCC vaJoseph Sananga vanoti nhandare iyi ikavandudzwa zvinovabatsira kusimudzira nyaya dzemabhizinesi.
Zvirimwa zvedu izvi zvinonga zvava kudhura. Zvinosvika dhura hazvichaiti competitive kumari dziri mhiri uko kwemakungwa kwatoda kutiendese. Tikangozvitora pamunda tobva takasika kuona airport yedu padhuze zvapedza kugredwa. Zvikachipa wanoramba wachitenga ngoti munhu wese anoda kutenga kune zvinhu zvakanga zvakachipa.
Vasananga vanoti kunze kwekurerutsira varimi pane zvekufambisa nhandare iyi ikabvumirwa kuti ivakwe nehurumende zvinopa kuti vagari kunyanya vechidiki vawane mabasa. Vaclive Chinwanda ndivo manager wehotera huru muguta remutare yeHoliday Inn uye inhengo yeHospitality Association of Zimbabwe HAZ. Vachinwanda vanotsigira hurongwa hwekuendesa chichemo kuhurumende chekuti pave nenhandare yendege hombe sezvo vachiti inosimudzira mabasa avo kunyanya panyaya dzevashanyi.
Munhu ari kubva kuEngland semufananidzo haakwanise kuuya kwamutare asina kudarika nekune dzimwe nzvimbo. Zvinoita kuti kuuya kwamutare kunge chiri chinhu chakaoma sitereke. Asi kumunhu ari kufamba kuti auye kuzosasana kana kuti auye kuzoita zvebhizimusi nguva chinhu chakakosha.
Mutevedzeri wemutungamiriri weCZI Varichadi Chivandere vanoti dunhu reManicaland rinosungirwa kunge riine nhandare yendege huru nekuda kwezviwanikwa uye zvirimwa zviriko pamwe chete nenzvimbo dzekushanyira dzakafararira.
Manicaland ndiyo province muZimbabwe muno ine maresources anobva kumining, kuagriculture netourism attractions. Saka tiri kutarisa kuti tikaisa airport. Airport inounza etinoti muchirungu ma spin-off effects, ma economic multipliers. Anova iwo anoti vanhu wedu Manicaland muno waone mabasa. Mari ibve kune dzimwe nyika.
Vafungai chairuka inhengo yeAAG vanoti kuvapo kwenhandare hombe kuchazovandudza zvakawanda kuvarimi nevashanyi nevemahotera.
Uye zvinobatsira zvakare tikatarisa migwagwa yedu tsaona dzaitikamu dzakawandisa. Asi kwanga uchifamba nechemudenga tsaona ishoma. Saka kufamba kunenge kwakanaka kana tichienzanisa kuna muwandu wanhu vari kutsakatika mumigwagwa. Uyezve kunyangwe nekudhura kufamba nemugwagwa kunodhura, asi kufamba nechemudenga kunenge kuri nyore. Uyezve kunosvika kubasa rimene muchida kuita nenguva. Kunosimudzira zvakare kuti mari iwanikwe munyika.
Manicaland ine nzvimbo dzekushanyira dzakawanda dzinosanganisira makomo ekuinyangani, kunyanga, kubvumba, chimanimani, hot springs, Chirinda Forest nedzimwe. Dunhu iri rine zviwanikwa zvakare zvezvicherwa zvakakosha zvakaita segoridhe, mangoda, ukuwo kuzvirimwa zvakasiyana-siyana, maruva uye nemiti yemapuranga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo ari kunyunyuta zvikuru nekushungurudzwa kwaanoti kwakaitwa rimwe gweta nezuro nemapurisa paroadblock yainge iri mumugwagwa wechaka kumasvingo kwakare. Magweta aya ari kushorawo mapurisa achiti ari kuramba achienderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Sangano remagweta remasvingo Lawyers Association kana kuti MLA nhasi rashoropodza mapurisa nekurova kwaakaita imwe nhengo yesangano ravo Muzvare Lucy Chivasa. Vachitaura neStudio 7 nhasi, Muzvare Chivasa vati vakamhangana nyaya yekumapurisa emasvingo Central.
Zvakaitika ndezvekuti tanti paroadblock yepamashops epachaka. Vamapurisa aiva paroadblock patime dzekuma 10 manheru ipapo vatora mukomana idriver kombi yaenda kusouth Africa, vakamusunga vakamisa maoko kumashure. Ivo maallegations avo ndekuti driver yakavarova. But from vanhu vanga vari ipapo tichiona zvaiitika paroadblock, hapana akanga arohwa, asi ivo ndo vakatorova driver yeye, vakamusunga vakamuisa maoko kumashure. Then another passenger came out of the combi achida kutongoona kuti chii chiri kuitika, vavamurova futi. Saka ini ndakabva ndazobuda ipapo ndichienda kuda kunonzwisisa chinangwa chamuchana chiri chekubatsira munhu wavairova, because as a human rights lawyer ndaona kuti zvavaiita zvanga zvisingandiitiri. Ndo that's when they started kundisa light mumaziso retochi yavaishandisa vachindibaibai, vachida kutondirovawo, vachiti also tinotokurovawo because hautiudzi zvekuita. Bva munin'a wangu andaive naye aona kuti papatorwa vanhu 2, ini ndawe chi3 vatanga kutora vhidhiyo, ndobva vamurovawo futi. Pavakatanga kumurova ndipo vabva vatora mafoni edu vakaaputsa. Then there's another man as well, and this now can't identify. Akabva azobuda mukombi achivabvunza, and ndobva arohwa futi iyeye. So at that particular roadblock, within a space of 30 minutes, pakarohwa vanhu 5. Nemapurisa anga paroadblock ipapo.
Zvinonzi nyaya dzekuti mapurisa anorova vanhu vachivasungurudza kunyanya pamigwagwa dzawandisa, asi zvinonzi hapana matonho ari kutorwa nevakuru vavo. Mutauriri wemapurisa muMasvingo, Inspector Charity Mazula, vakaramba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga. Regai timboenda kuvatsigiri vedu veStudio 7 WhatsApp tinzwe kuti vari kuti chii, uye kuti avo vanga vari paFacebook page yedu yeVOA Shona vanga vari kuti chii pamusoro pedambudziko iri.
Ini ndinonzi Kane Mushauri, ndiri kuKadoma. Nyaya dzemari mumabhanga dziri kunditinetsei, kuti netsa zvikuru. Unowana vanhu vachiswera zuva rese vakamira pamabhanga chembere, vanenge vabva kure vakangomirira, hapana chinenge chiripo. Mari inongouya kudai ngokuwanikwa nevanhu vashomashoma, yemva yanzi mari yapera. Saka zvinonyaya kutinetsei kune vanhu vanenge vafamba vachibva kunzvimbo dziri kure kuti vodzokera nei, vamwe vanenge vasina dzihama mumataundi imomo. Unowana zvino vanhu vachishupika vachiswera vakagara pamabhanga pasina chiri kubuda. Kurarama kwacho kuri kutotinetsei. Vanenge vauya nezvinhu zvavo zvanenge vachida kuti vatengese, hapana mari yachona. Kusaka kuti munhu ukwanisi kunge uchikwira bhazi kana kuti kombi uchipa munhu chibage, hazvikwanisiki. Asi ndo kwazvinenge zvaakuda kuti zviende ikoko, nokuda kwokuti mari yachona mumabhanga hamuna. Ikange yauya inowanikwa nevanhu vashomashoma, mari yomva yanzi yapera. Chimwe chirinyaya kukonzera ndechekuti izvo vanenge vaine mashopu aya vanomubata mari havachakwanisi kunge vachida kuti vanobhenga mari idzodzo, nokuda kwokuti kana vaakuida mari iyoyo vanoishayiwa. Nyaya dzekutengesa mari dzatotanga zvakare, iyo US dollar yachona kuti utoiwana. Vanenge vanayo vaya vakutengesa pa$100 unongochiwana kuma$8 kuma$10 pamusoro. Saka zvinhu zvaakutinetsei izvozvo, nokuda kwokuti yaakuramba yakabatwa nevanenge vanayo.
Kana musati mafarira Facebook page redu reVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Mochirongwa chethe connection nasi tiri kutaura nevechidiki nekutarwa kwezuva rekuberekwa kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti rive zororo kana kuti public holiday. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni ntungamiri Nkomo.
Munhau dzemitambo. Castle Lager Premier Soccer League yazivisa nhasi kuti mutambo wakatarisirwa newakawanda pakati peDynamo Snakeps United uchatambwa nemusi wesvondo kunhandare yeRufaro muHarare. Zvichakadaro, mutambi weOrlando Pirates achitambira chikwata cheZimbabwe Warriors Tendai Ndoro anonzi ave kuenda kunotambira chikwata cheAl Faisal chekuSaudi Arabia. Sezvo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vechidiki veMDCT vanoti havasi kuzoregedza Zano PF ichibira sarudzo dzegore rinouya uye kushungurudza veruzhinji. Judiciary Services Commission yopeta chirongwa chekubvunzurudza vanhu vari kuda kutora basa rekuva muchuchisi mukuru wehurumende kutsiva vaJohannes Tomana vakadzingwa nenyaya dzehuori. Vamwe vemachechi ari pasi peZimbabwe Prayer Network votanga munamato nekutsanya kwemazuva makumi mana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.
So we see.